Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 7 2017. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha wembare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti. Ndiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Tichakupai nyaya iyi zvizere. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa14 Mbudzi. Vaviri ava vakagara vari mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa. Tichakupai nyaya iyi zvizere muchinguva chipfupi chinotevera. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha wembare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti avo vakati vaitsvaga vaKunaka mbune. vaKunaka vanoti pakasvika varume ava ivo vakanga vasiri pamba pavo, izvo zvakazoita kuti varume ava varove zvakaipisisa mudzimai vavo pamwe nekuparadza midziyo yavo. Vanoti havasati vaenda kumba kwavo kuti vanoona kuti zvii zvakaparadzwa sezvo vachiri kutyira upenyu hwavo. Asi vanoti zvinogona kunge zviine chekuita nekunetsana kwezvikwata zviri mubato rezano PF. Aka akasike kutanga kuti vaKunaka varwiswe. Muna 2014 vakambopambwa nevanhu vasingazivikanwe vakarohwa zvakaipisisa vakasiya vakandwa pedyo nemugwagwa weSeke Road. vaKunaka mbune vaipomerwawo mhosva dzakawanda dzemhirizhonga vachinzi vaitungamira chikwata chechipangano icho chaikonzera mhirizhonga muguta reHarare. Tavabata kuti tinzwe zvakaitika.
Pakauya varume vashanu vakapinda vakadzima malaiti panze ndokupinda mumba, mumwe wavo anga akapakatira futi ndokuburisa futi ndokubvunza kuti ini takanga tiripi. Ndine vangu zvemuzvenga wakumusha kana akapeya kumusha akati asai ndavaona ndiri kutosvikawo, but hazvina akateerera izvozvozvo. Ndokutanga kurova mudzimai wangu, munhu aingova chero paana kurova achita ndinotitaridza kuti aripi unonyepa uri kuziva kwaari. Vakapwanya mawindo edzimba, mudzimai wangu akatokwara akaenda kuchipatara akatoa report kumapurisa kuitira mangwana asina nara nanga wakangopepa hembe dzavo ivo vanotivo ndinokwanisa kuziva vanhu nekuti ndakavaona masezi dzavo.
Saka munofunga kuti imbavha here vanhu ava kana kuti zvingava nechekuita nematongerwo enyika?
Hazvingambori mbavha. Ndinofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nezuro mangwanani ngwanani nenguva dzekumafiki ndakagamuchira runhare kubva kune umwe munhu wandisingakwanisi kuti ndinge ndichidoma zita rake. Akataura neni haana kuziva kuti foni yangu inoita automatic recording. Akanditi unoziva kuti iwewe waigaronesana neni mutauni nenyaya dzenzvimbo dzekutengesera saka ndoda kuti ndikuone uri kupi tionane tikurukure so that tigozoshanda zvakanaka. So inini semunhu ndakanga ndakatometa ndakangomudairawo ndikati handichazokutsvagai mukoma kana ndichinge ndamuka ndokubva ndanyarara. Ndazomuka handina kuda kumutsvaga nekuti ndakaziva kuti hakusi kunditsvaga pakanaka paanga aita asi kunditsvaga kwokuda kuti azive kuti ndiri papi. Dzimwe dzenguva dai ndakaenda ndakamuona kutaura kunobuda pamwe ndingadai ndiri kumocha.
Tinoona kuti mubato menyu muzano PF munenge muchine musaridzirwa wekunetsana kwemapoka anga ari muzano PF. Mungazviisa ikoko here?
Zvinogona kuda kuita sekudero nekuti ndiri munhu wanga achidawo kumirawo mune imwe constituency. Asi ndikona sekunge mumwe munhu waida kumira imomo ndiane dambudziko rekundivenga nedambudziko rekunditsva. Ndinoita kakusungira kekuti anogona kungariwo vamwe vanhu akakonzeresa nyaya yakaitika nezuro kuti inge ichiitika nenzira dzakadero.
Imi makwanisawo here kuenda kumapurisa kunomhangara nyaya iyi?
Handina kukwanisa kuenda kumapurisa asi mudzimai wangu namukoma wangu ndo vakaenda nezuro manheru iwayo vakanoisa ripoti kumapurisa. Ndichaenda kumapurisa nekudoka kwezuva ranhasi ndichatsvagawo personal security ichange ichifambawo neni padenenge ndii.
Avo vanga vari nhengo yezano PF uye vakambotungamira vechidiki mudunhu reHarare vaJimu Kunaka vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachinamasa vati kunyange hazvo budget ravo riri pa$5.1 billion, hurumende inotarisira kushandisa $5.8 billion. Uye 3.2 billion yemari iyi ichaenda kumihoro yevashandi vehurumende. Vachinamasa vati zvinangwa zvavo zvikuru mubudget iri kuderedza uwandu hwemari inoenda kuvashandi vehurumende, kuvandudza mabasa ekurima pamwe nokuita sarudzo dzakachena. Vati hurumende ichatora matanho akawanda ekuderedza mari inoenda kuvashandi akaita sekumisa basa mayouth officers zviuru zvitatu nemazana manomwe, kuderedza uwandu hwemaofisi nevashandi kumizinda nharaunda yeZimbabwe kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichaderedza uwandu hwemotokari dzinopiwa kuvashandi vakuru muhurumende, pamwe nemafuta emotokari avanoshandisa, pamwe nekuderedza nzendo neuwandu hwevanhu vanoenda kumisangano kunze kwenyika. Vachinamasa vazivisawo kuti hurumende ichambomisa kupinza basa vadzidzisi vanodarika zviuru zvitanhatu vezvidzidzo zvepasi zveearly childhood development kana kuti ECD. Vatiwo hurumende yave kushandura mutemo wokupa masimba munyaya dzemabhizimisi kuvatema, uye nyaya yekupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvanhu vemuno zviitike chete pazvicherwa zvemangoda neplatinum. Vachinamasa vatiwo hurumende ichapawo vashandi vayo bhonasi regore rino sekuimbiswa kwavakaitwa. Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Vachinamasa vatura matanho akawanda ekusimudzira upfumi, uye vatiwo hurumende ichatengesa kana kuvandudza makambani ayo asiri kuita zvakanaka, uye ichatora matanho ese kugadzirisa ukama hwayo zvikuru sei neAmerica, Britain, European Union pamwe nemasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund. Bazi redzidzo yepasi rapiwa mazana mapfumbamwe emadhora $900 million, uye ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika ese. Rateverwa nebazi rezvekurima rawana $497 million, richiteverwa nebazi remukati menyika rawana $435 million. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika rawana $420 million, kwozotiwo reutano rawana $408 million. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaKipson Kundani vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, uye rinoratidza kuti hurumende inoda kuvandudza upfumi.
Zvanyanya kuda pachina ukatasa review indigenization law yenge iri bari kwemakore mazhinji, it is must also pava kutotokodza panyaya yeof expenditure kuti government yenge ichispenda mari yakawanda kudarika yainge vachiraiza. I think they've also dealt with that precisely, and also they've looked at my issues anoita kuti industry decapacity.
Mukuru webhanga guru munyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vati matanho atorwa mubhajeti akanaka.
Bhajeti rakanaka chaichose, rinonakidza kuti kuti hurumende yakuita reduce the footprint in business wakusiya inonzi privately private sector led growth. Saka the statement by the minister is quite conducive and it's appropriate. That's the best way to run an economy.
Sachigaro wedare remadzishe Mambo Fortune Charumbira vati budget iri rinoratidza kuti hurumende iri kuita zvayakavimbisa.
Indigenization empowerment, indigenization empowerment asi nhasi yagadziriswa yazi aiwa tisangoite politics empowerment nyika ichifa vagadzirisa ndio rinonzi budget, nokuti muchaona kutoinda muchaona vanhu vanouya muno vachivhura mabhizinesi matsva, muchaona mabasa achifamba. Saka tinoda kutenda hurumende yapurezidend vamunangagwaitsvai
vanokokera nhengo dzemdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai muparamende vainocent konese vati kunyange bhajeti iri richiita serakanaka pabepa, chakakosha kuona kuti ratevedzwa here. Vatiwo havasi kufara kuti hurumende iri kuronga kushandisa mari yakawanda kudarika yaichawana.
Asi ndichanangoona kusina nyaya yakundifadza ndechekuti tiri kuramba tichidzokorora nyaya yekuti tinoramba tine budget deficit, tichireva izvo mari yatinowana nemari yatinoshandisa yatinoshandisa yakawanda kudarika yatinowana, zvichireva kuti pachiramba bhajeti hazvikwei. Ndaifungidzira kuti zvazva zvakanaka kuti kubvira nguva inei tichienda kumberi cash budget kuti mari yatinenge tawana ndoyega yatinotya.
Vachinamasa vazivisawo kuti vari kuda kugadzirisa mafambisirwo ebasa paBedbridge Border Post, nekudaro vakumbira mauto kuti aite chirongwa cheOperation Restore Legacy achishanda neveZimbabwe Revenue Authority paBedbridge Border Post. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvatambovimbisa tokupai zvaitika kudare nhasi. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru vechidiki Muzano PF vakudzana yechipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa 14 Mbudzi. Vaviri ava vakagara vanhu mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro ama Edith Mushore vatura mutongo kuti vachombo vabhadhare zvuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva vasiye mapepa emba yavo yekuMount Pleasant kudare vasiye magwaro avo yekufambisa kudare pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu pamwe nekubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe gweta ravachombo Balagmo Maduku vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muhusungwa mushure mekugara muhusungwa kwenguva refu.
Tinofara vachombo vapiwa bail dare rabvumirana nesu kuti zvese zvaitwa nemamagistrates sezvo vanga vachikanganisa vakatyora mutemo vakachukara even mutemo wekuti vakagara mushitokis kudarika 48 hours saka dare ravapa bail vanobhadhara bail 5000 vachizoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo nekungosarendawo mapassports avo nezvotanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo.
Vamadhuku vati vachatorawo matanho ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvatorwa nedare.
Zvakasiyana mukaenda kujere kune nyaya yekuti haunenge usiri furi pana anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo paMarlborough police station mukazi yapo vari kugara paipaya nepane Marlborough. It's just about 2 minutes away kuenda ku and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvo. But for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaona nemhuri yavo kubva musi wa 15 November kusvika nhasi. Ndo zvatatanga saka ingori strategy yemagweta muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kuharudi.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuGlenlawn muHarare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ. Zvichakadai vaibva mutungamiri weboka revechidiki muZanu PF vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto. Hamai Mushore vati vachipanga vabhadhare mazana mashanu emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva. Vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muZanu PF asvika pakaomarara. Sekutaura kwaakaita mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi kwaita kurwisana pakati pemauto ekuIsrael nevanhu vekuPalestine vachiri kufara nemashoko akataurwa nezuro nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti America yave kutambira guta reJerusalem seguta guru reIsrael. West Bank vanhu vazhinji vapotsera matombo kumasoja eIsrael apo kuguta reRamallah guta guru rePalestine vanhu vapisa matai emotokari mukuratidzira. Mapato anopikisa emunyika anoti achakasimba sezvaaiva akaita hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe isati yapidigurwa nemauto izvo zvakazosimudza vaEmerson Mnangagwa kukwira kuve mutungamiri wenyika. Mutauriri webato reNCA vamadhoc Chivasa vanoti chavatarisana nacho pari zvino inyaya yekugadzirira sarudzo dziri kuitwa munyika gore rinouya. Idzo bato ravo richakwikwidza mapoka ose kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumakanzura. Asi vanoti zvinhu zvavagara vachichema nazvo zvakaita sebumbiro remutemo vachagara vachirwisana nazvo kuti zvigadziriswe. Nekune rumwe rutivi mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Weltman Ncube vakurawo nechiwai vanotiwo kwese kumubatanidzwa weMDC Alliance nekubato ravo reMDC havasi kurara vachizvishambadza nekugadziridza kutsvaga rutsigiro senzira yekuti vange vachipinda musarudzo dzegore rinouya vakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza wachiwai kana bato ravo richakasimba.
Pari zvino opposition yavo vanhu veZimbabwe ndivo varidzi veopposition. Opposition iripo, tiripo, uye tichauya nezvirongwa kuvanhu. Asi takatotanga kusumuka misangano yava kuitwa kumaprovince, tava kuita makampeign ekuti yekukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister vhota. Takabatana tiri mapato manomwe kana kuri kuMDC Alliance. Tiri kuonawo mamwe mapato mundima imomo achitenderera achikurudzirawo futi vanhu kuti vaende kundovhota. Saka opposition iripo, musangano wavo weMDC Alliance unovabatanidza wamapato manomwe uripo mupenyu, ende wakuzosumuka kuti uchigadzisa zvino tigadzirira kuti tisvike kuna 2018. Kuuya kwavachiwenga navamunangagwa ngakusavanzarika vana veZimbabwe. Vasakangamwa kuti vachiwenga ndeve ZANU PF, vamunangagwa ndeve ZANU PF.
Vachiwasa, pamirewo bato renyu reNCA sebato rinopikisa, vamwe vari kufunga kuti mapato anopikisa mabva mangopera simba pauya utongi huchave ZANU PF.
Ya, ndofunga kuti chakakosha ndechekuti isusu bato reNCA vatakagara takadzidzana zvachinja isikoriko ndoenda vana veZimbabwe vakatotanga kutozoona zvimwe zvavo zvataitaura. Taigara ichitaura kuti bumbero rakaiswa kuna 2018 harisi bumbero romutemo rotarisa kodzero dzevanhu richiriseka kodzero dzevanhu. Bumbero romutemo rinopa mupaura dzakawanda kuna purezidendi anenge ari unga vakazionera vega vaida kubviswa vamugabe. Vamugabe vacho vabva kuti tikaona po maponi zakaitwa navamunangaa shuvanaramba richingochimachima nenyaya imwe chete maminista zakawandisa mari ichiwana kuvi. But isizvinhu takazitaura kudhara seNCA kubva patakatotanga pareferendamu. Saka ndofunga kuti dambudziko ratinaro zvangazitaurwa namukomo wangu achiwaya kuti kwai dambudziko rekuetotea. Ndofunga kuti iye zvino vana veZimbabwe vapamwe nyatsokuchiona manje kuti dambudziko raivapo paranga risiri ravamugabe, uye dambudziko riripo harisi ZANU PF sekuda kutaura kurira mukomo wangu vachiwaya. Dambudziko riripo bumbiro remutemo riripo. Saka isusu seNCA atwedu iripo zvayakamirira izvozvo zvingoripo kuti isusu musarudzo gore rinouya kana tikapinda vana veZimbabwe vakatipera. Zvinoreva kuti isusu tisu tega opposition iripo yakazipira kuti aiwa mutemo iripo inofanirwa kuchinjwa. Saka tiriko kuti hatinawo zvebumbiro romutemo. Ndofunga kuti vamunangagwa vachangopinda. Saka tichazotarisawo zvinhu zvakawanda ndozvinhu zvatinoda toziziva. Toda kudya tichiguta, toda kuti vana vedu vaende kuchikoro, toda kuti tikarwara tinge tichirapwa. Hatichazenge tiona kuti zvinenge tichiita. Asi vanenge vachida isusu tinenge tiripo ende tichazongogara tiripo.
Vacho hai, munotii nezviri kutaurwa navachivasa? Tanzwa vari kuti vanopokana nemi mune mamwe maonero enyu.
Ndofunga bumbiro riripo romutemo rakanyorwa tingangoti raka vanhu vakapuhwa mukana wokutaurawo zvavanoda. Vana vachivasa neNCA tinorangarira kuti vakanga vane vari divi ravo vachitaurawo zvavaitaura pamusoro pebumbiro romutemo iroro, ende ikodzero dzavo somusangano oro semaindividuals ari muNCA kuti vamire vachipokana nezvinhu zvinenge zvataurwa nangana nangana. Asi isu mavonero atinoita pari zvino takatarisa kuti takamboedza patinokwanisawo tikaedza kuti tigadzirise zvimwe zvishoma kana kuti zvizhinji zvacho hameno mavonero aunenge achiitawo vanogona kuona sokuti hapana zvatakaita. Asi tanga titarisawo kumabill of rights zvese zvakadaro nezvimwe kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro zvakatakangoisawo mubumbiro romutemo iroro. But hatisisu takariisa sealliance, hatisisu takariisa seMDC chete. Vana veZimbabwe vakandobvunzwa mibvunzo vakapindura vakasi vakapa mapfungwa dzavo pamusoro pebumbiro romutemo iroro rinobva ranyorwa. Ranyorwa kudaro chasara ndochokuti riri kutevedzerwa here? Pamwe ndiro ringava dambudziko ratingange tinaro kana tichinge tichikonana kuti riri kutevedzerwa here bumbiro iri.
Vachiwasa, zvivo zvamuri kuita sebato pari zvino?
Vanhu vari kutosarudza mastructures dzane mastructures kurese kumawadza ndikutaura 1900. Vanhu vari kutaurirana kuti ndiani chaita councillor, ndiani chaita MP. Tati kutaura kuti urongwa ihwohwo tofanira kusvika pachristmas. Takutoziva kwese nyika yese kuti kana munhu uri muwadzi mauri kuti munhu achange free councillor weNCA candidate ndiani, achange ari MP weconstituency yese ndiani, uye achange ari presidential candidate wedu ndiani. Ndozvatiri kuita izvezvizvi, uye kuti tiri kugadzirawo yatingati manifesto yekuti vana veZimbabwe vazoramba vachiverenga zvese izvi zvinhu zvandanga ndichitaura nezvimwe zvatoda kuzoita kana tichinge tasarudzwa kuti tichinge tichitaura hurumende.
mutauriri NCA vamadokuchivasa mazwo zvakare kubva kumutauriri MDC inotungamirwa naprofesa Walsh Mwenqube vakurawo nechihwai vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Vatambi venhabvu muZimbabwe vari kuita chipatapata kutsvaga basa kuSouth Africa, uko vanobhadharwa mari yakanaka kudarika yavanowana kana vachitambira zvikwata zvemunyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zveSouth Africa vachitidza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno. Kunyange hazvo nyaya iri kutaurwa nezvayo iri yekusiya basa kuDynamos kwaChristian Epupa achienda kuBitvest. Mutambi weCameroon uyu haasi ega ayevedzwa nemari yemuhoro iyo iri kuvimbiswa nezvikwata zveSouth Africa. Mashoko atinawo anoti John Juwawo weCapes United naGerald Takwara weFC Platinum vari munzira kuenda kuSouth Africa uko vawana basa kuchikwata cheAyax Cape Town icho chaimbotambirwa naKaitano Tembo naWilfred Mugei. Juwawo anga ari kuSouth Africa kwesvondo rese achitariswa matambiro ake neAyax Cape Town, asi Takwara ari kuenda pasina kumboongororwa sezvo chikwata cheSouth Africa ichi chakafara nematambiro ake apo aive kuSouth Africa makwikwi ekosafa Castle Cup. Mashoko ari kubva mumusha weCapes United anoti Dominic Chungwa naDevon Chafa varamba kunyorerana chibvumirano chekutambira makepekepe mwaka unouya, zvichinzi izvo vari kumboongorora mamiriro akaita magwaro ebasa avapiwa nezvikwata zveSouth Africa. Kuenda kuri kuita vatambi ava kuSouth Africa kwauya makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League aine masvondo matatu chete achangopera pachiita mubvunzo kuti ko pachatanga mitambo yemwaka unouya vatambi vanenge vabuda munyika vangani. Manager wevatambi venhabvu vaGeorge Deda vanoti vatambi vari kuenda kuSouth Africa ava vari kutsvaga raramo yakanaka sezvo nhabvu yemuno isingabhadhare zvakakwana nemhaka yemamiriro ezveupfumi munyika. Chere kunakidza ndechekuti kunyange zvikwata zvekunana Mozambique, Lesotho, Botswana neTanzania zvave kukwanisa kukwezva vatambi vane mukurumbira vemuno nemari inotodarika yavari kupiwa muno muZimbabwe. Vamwe vatambi venhabvu vepasi pasi kune dzimwe nyika vave kushandisawo zvekare nhabvu yemuZimbabwe kuita zita kuti vaendewo kunyika dzinobhadhara mari dziri nani. Vamwewo ndivo vave kushandisa nhabvu yemuZimbabwe kutenga vatambi nemari yepasi pasi vozovatengesa nemari yakawandisa miri kwemakungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable naHPM. Apo tichatarisa nezvebhajeti raburitswa nhasi raturwa navapatri chinamasa vanove gurukota rezvemari. Tichange tichida kunzwa pfungwa dzemadzimai pamusoro pebhajeti iri ra2018. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotora muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF wakudzana yechipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana na 6 AM. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
So we